mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu mbudzi 1 2019. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika rinoshora mumiriri weAmerica muZimbabwe vachiti havaremekedzi Zimbabwe. Zviuru nezviuru zvevanhu zvinotarisirwa kuungana pabetera primary school nhasi pamhemberero yekuwanikwa kwemangoda mamarange. Tichanzwavo zvamunofunga imi vatereri vestudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika Dr. Sibusiso Moyo vanoti mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols vakaratidza kusaremekedza Zimbabwe nekubudisa kwavakaita mashoko ekushora wavanoti uori huri kuitwa nevamwe vatungamiriri venyika hunopa kuti Zimbabwe itatarike munyaya dzezveupfumi. VaNichols vakabudisa mashoko aya padande mutande reTwitter svondo rapera apo hurumende yaironga kuti vanhu varatidzire kuti zvirango zvibviswe. VaMoyo vanoti zvakawanda zvakataurwa navaNichols hazvitausirwe kubva kumiriri wenyika. PaTwitter muzinda weAmerica muHarare wakati semuenzaniso mari dzeCommand Agriculture nemangoda dzange dzisina kushandiswa zvakanaka. Dr. Moyo vanoti vanoda kudyidzana neAmerica asi vachida kuremekedzwa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata sachigaro weZANU-PF muAmerica Dr. Frank Guni.
Zvataurwa navaMoyo vanova ivo gurukota rezvekunze muZimbabwe, zvinhu zvatinenge tichitarisira kuti zvitaurirwe padare renyika rechikuru kana kuti rakavandika iya yatinoti diplomatic language kana kuti diplomatic discussions. Taitarisira kuti hurumende ideedze ambasada weAmerica kuministry yedu yeforeign affairs kana kuti yezvekunze, vogara navo pasi vachivataurira nekutsutsuma nekunyunyuta kwavo sehurumende yedu. Tinoona kuti vataura mashoko ekuti mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols vakatsaudzira zvirangano zvekuwirirana pakati penyika yavanoti diplomatic etiquette. Zvinoreva kuti hurumende yeZimbabwe iri kutsutsumwa nezvakataurwa navaNichols nenyaya yezvezvirango zveupfumi zvakatongerwa nyika yedu, vakazopfurikidza vaakutaura zveuori nezvimwe zvakadaro. Hongu zvimwe zvavaitaura vaNichols zvinhu zviri kuitika muZimbabwe zvakafanana nenyaya dzezveuori nedzekudii. Asi ivo semunyarikani akamirira nyika yake muZimbabwe, pane pavanofanira kugumira mukutaura uku, uye pane kutaura kunofanira kuitwa padare rakavandika kana kuti rediplomas ravanenge vachitaurirana kunze uku, kwete zvokunoshambadza pakazara vanhu.
Asika ivo vari kuti Zimbabwe ndoo yakatanga kurova bembera ichitiyo zvirango zvinonzi zvakatemerwa vamwe vakuru ava ndo zvakanganisa nyika, vakati aiwaka ivo vanofanirawo kupadivira America.
Hativarambidze kupadivira America, asi ngavamire muchokwadi vagorega kuita sekuti ivo ndo vatova mutauriri wezvematongerwo enyika, vachinyanya kurerekera kudivi revanopikisa hurumende. Ngavamire pachokwadi vakamirira nyika yavo zvine chiremera chinoita kuti nayo vasazofumurwawo kana kutukwa patekerere. Hapana chakaipa kuti America aiti Zimbabwe muri shamwari yedu, gadzirisai nyaya yeuori apo nepapo. Hapana chakaipa ipapo, asi mataurire neudzamu hwemashoko nepaanenge achi pakurwa ndo panoita kuti vanhu vazoti izvi zvapfurikidza mwere izvi. Asi zvisinei kuti tidzokere panyaya chaiyo. Chatingataura ndechekuti hurumende yeZimbabwe haina kukanganisa mukunongedza kuti aiwa vaakupfurikidza. Asi taitarisira kuti minista devatodeedza ambassador kudare ravo voti aiwa ka iwewe wapfurikidza mwere usadaro. Womupa warning ndozvinoitwa nyika dzese ndozvadzinoita kuti vamiriri vedzimwe nyika vanenge vataura kana kuti vaita mabasa anopfurikidza mwero vanodeedzwa vogariswa pasi vokurukurirana kana zvikaramba zvichiitika munozonzwa dzimwe nyika kuti vadeedza ambasada wavo kuzosvika vatozodzingirana vamiririri ava.
Dr. Frank Guni vange vari parunhare muno muWashington DC. Blessing Abatawo mutevedzeri wesachigaro weMDC muAmerica vazvidzai ruzvidzo.
Mashoko aya maonero andiri kuita vasibusisiso mwoyo vanga vasina kunge vadzikisa pfungwa dzavo kuti vazive kuti ava veAmerica vane zvavari kutraya kuda kuti zvinake, asi ivo vari kutadza kuti vava kutoita fanga ndo vari kutofarira masanctions acho.
Asika ivo vari kuti America inenge yakupindawo nemwenje mudziva ichitadza kuremekedza Zimbabwe.
America inenge iri kutoremekedza kodzero dzevanhu kukunda iyo Zimbabwe government pache zvayo. America iri kuti remekedzai kodzero dzevanhu kuti tibvise masanctions. Asi vamoyo vari kutoita fanga zvonzi aiwo isusu kodzero dzevanhu hatiremekedzi masanctions acho hatina basa nawo. Vakutoti imi muri kuisa masanctions ndimi muri wrong. But avari kuti no, remekedzai kodzero dzevanhu, batai vana veZimbabwe sevanhu.
Munoonawo sezvavari kutaurawo vamoyo kuti vari kuti Zimbabwe inogona kutorera America mamwe matanho avasiri kutaura kuti ndeapi chaivo?
Hakuna izvi zvakafanana nekuti tsuro inotaura nzou kuti ndinokutorera matanho kana ukanditsika. Iwe ndotse tsuro unoitawo kuti usatsikwe. America kuti ingawane zvainowana kubva kuZimbabwe, zvinotishamisa chaizvo kuti vangataure vanenge vakamira pai.
Asika iyo Zimbabwe iri kutioka nyaya yezvirango zvavanoti zvakatemerwa kuri vehurumende ndo yakanganisa upfumi hwenyika.
Haisiriyo. Zvakakonzera kuti masanctions aavepo ndo zvakakanganisa. Sai zvangogadziriswa izvozvo nyaya panenge pasina.
Vari kutioka Zimbabwe ainge avaudze zvekuita.
Ava vari kuitira vana veZimbabwe. Zvino kana vatiwo kufunga kana kurova kana kuuraya zviri kwatiri kuitira vana veZimbabwe, handifunga kuti zvinenge zvakanaka kuvana veZimbabwe.
Dzimwe nguvawo veZANUP PF vari kutioka iyo America inopomerwawo mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu kune dzimwe nyika, asi kana kwauya kunyaya yeZimbabwe ndo painoda kumiramira nekumisa musoro kunge magure.
Ngavapeka maexample yekuti makatyora kodzero dzenyika kwakati, vanoda kuti vanozopowo masanctions kuAmerica.
Mutevedzeri wasachigaro eMDC muAmerica vazvidzai ruzvidzo vange vari parunhare kuOhio naBlessing Zulu weStudio 7. Zviuru zvevanhu vanobva mudunhu reMarange pamwe nemamwe matunhu emunyika vari kutarisirwa kuungana nhasi paBetera Primary School pamhemberero yekucherechedza kuwanikwa kwemangoda maMarange. Mukuru wesangano riri kutungamirira urongwa uhu reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu vanoti chikuru chavari kuedza kuita kuburikidza nemusangano uyu kutsvaga nzira dzingapodza maronda akakonzerwa nekuwanikwa kwechicherwa ichi mudunhu iri. VaMaguu vanoti vanotarisira kuunganidza mapoka ose ane chekuita nekucherwa kwemangoda kuchiadzwa anosanganisira makambani ari kuchera, mapurisa, madzimambo pamwe nemasangano akazvimiririra. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Urongwa huripo Jonga ndehwekusanganisa vagari vekwaMarange pamwe chete nemasangano akazvimirira oga ari kubva muZimbabwe yese, vamwe vari kubva kuHwange, vamwe vari kubva kwaMutoko, Bikita, Harare. Chatiri kuda kutaura pamusoro peyatingati healing trauma, kuporesa marwadzo, angava ari marwadzo ari mupfungwa, angava ari marwadzo ari panyama, angava ari marwadzo pamweya akakonzereswa nekucherwa kwengoda kwaMarange. kune zvinhu zvakawanda zvangazvichiitika ikoko. Saka takaona sekuti pane kunyunyuta kune vanhu ende vanoda kuti vabatsirwe. Saka tinenge tinewo macounselors vamwe vachange vachitaura nevanhu vakasangana nematambudziko akasiyana siyana. Chinangwa chedu hachisi chekungotarisa zvinhu zvakaitika kumashure, asi kutarisa mberi zvekare kuti tingaite sei kuti vanhu vasanzwe sekunge inhapwa, asi kuti vakwanise kutora upenyu hwavo vachitarisa ramangwana vaine chivimbo chekuti mangwana akajeka kudarika zvakaitika kumashure.
Vamaguhu, panopodzwa maronda panenge paine mapoka maviri, vakakonzera maronda nevakapiwa maronda, munenge muine here mativi maviri esa?
Hongu, takatanga taita hurukuro nekambani yeZCDC, kwete kuti tiri kuvapomera kuti ndiwo honzeri yematambudziko, asi ikambani yakamira panzvimbo yanga yakamira makambani akachera kubva muna 2009 kusvika muna 2016. Ivo vakatangirawo kubva ipapo vachienda mberi. Saka panewo zvinyunyuto zvakanyanya zvine vanhu zvekuti vari kufila kuti kucherwa kwengoda dzavo hakusiri kuunza pundutso munzvimbo yavo. Mabasa anofanira kupiwa vana vavo, vari kufila kuti havasi kupiwa mabasa ivavo. Saka takazobvumirana nezvcdc kuti vange varipo kunyange vakasapa zvavo mashoko, asi vange varipo kuti vateerere uye kuti zvinenge zvataurwa izvozvo uzoona kuti vangaitawo sei vachishandawo nehurumende kugadzirisa dambudziko iroro. Takakukawo zvekare mapurisa nekuti panewo nyunyuto dziripo pamusoro pekama hwevanhu vekwamarange nemapurisa. Mapurisa anenge aripo zvekare vachinzwawo kuti vanhu vari kufungei uye vari kutaurei pamusoro pekuchengetedzwa kwemutemo munzvimbo iyoyo.
Mataura nyaya dzemarwadzo, ndeapi marwadzo ari kunyanya kubata vagari?
Marwadzo ari kunyanya kubata vagari ndeyekuti mamarange makadeuka ropa rakawanda kubva muna 2006, kunyange mauto asati ange ako. Vanhu pachezvavo chaivo makorokoza vaipondana. Kozoti kubva muna 2008 tichienda mberi, panosvikawo mauto nemapurisa, pakaitika zvinhu zvakawanda. Saka zvinhu izvozvo vanhu vari kufila kuti nzvimbo yavo yakasviba inoda kuti icheneswe. Rimwe dambudziko riripo kunetsana kunenge kuchiita vanhu vanenge vachitsvagawo kurarama kuburikidza nekuchera ngoda. Vachinetsana nemasecurity guard vanoshanda vachichengetedza nzvimbo iri kucherwa kwachiyadzwa. Vamwe vanorumiswa nembwa, vamwe vanoti vakapfurwa nezviseshe, vamwe vari kutofamba vaine marabba bullets munyama mavo. Saka tiri kuuyawo zvekare neruyamuro rwekuti vanhu vanenge vachida kubatsirwa vanenge vaine maproblems zvekuti vane mabullets mumwiri mavo, tine urongwa hwekuti vanhu vanofanira kuti vazobatsirwe abviswe mabullets iwavo. Tiri kutorawo zvekare vanhu vakatamiswa kubva kwamarange vachinogara kuAnder Transvaal. Pane marwadzo mazhinji aripo ekuti vamwe vanga vari madzishe, vanga vari madzisabhuku kwamarange, iko zvinova vanhuwo zvavo. Pamusoro pezvo vanhu ivo vanga vari pasi pamambo Marange, iko zvinova pasi pamambo Zimunga. Saka nevanhu vanga vari pasi pavo vakarasikirwa neushe hwaivatonga kana kuti usabhuku hwaivatonga, iko zvino vanozvitora senhapwa dzamambo Zimunya. Saka zvese izvozvo zvinoda kuti zvitaurwe, kwete kungotaura chete, asi panofanira kuti patsvagwe nzira yekuti hero dambudziko riripo rogadziriswa sei.
Mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Sachigaro vebhodhi rekambani yeZisco Steel muzvinafundo Gift Mugano vanoti vashandi vekambani iyi vakamanikidzwa kuenda pamudhandigere muna 2016 vapiwa mari dzavo dzose uye hapachina chikwereti. Asi vashandi ava kuburikidza negweta ravo vaDevs Mujaya vange vachichema chema kuti vanoda mari iyi iri mumadhora ekuAmerica kwete yemaRTGS dollars avari kupiwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata muzvinafundo Mugano.
Kuzvitiko yanga yakamira kushanda kubva 2008 nenhau yematambudziko eupfumi hwenyika wakawira nyika, ende Zisco yakasanganawo nematambudziko iwayo kubva yamira. Saka vashandi vakanga vane vachiuya kubasa vachiakumirata mabills, but vashandi vakazoretrenchwa 2016 Saka kubva kumachiroko panga pane mari retrainment package aifanira kunge achibhadharwa ekuvashandi vekuZisco. Saka mari yakabhadharwa tofunga kuti mashondo matatu apfuura yanga yasara ndiyo about $30 million yakapuwa vashandi kuti retrainment package yavo ipere. Saka pari zvino tingati Zisco haichina chikwereti nevashandi vakanga vakaretrenchwa. Pangosara skeleton staff iri kubatsira kutarisa maassets ecompany. Ndo mamiri akaita zvino kuZisco panyaya dzevashandi nemari dzevashandi.
Saka mungati vasara vanosvika vangana?
Tingati tine vashandi vanosvika kuma 248. Zisco ine makambani matatu inonzi Bimco, ndo mining company yeZisco, right? Then poita Langesha Steel, ndo imwe arm yeZisco. Then poita Zisco yacho. Saka Zisco is a holding company.
Pane urongwa here wekumutsiridza kambani kuti itange kushanda zvakare?
Yes, pane urongwa huripo. Tingati isusu seboard idzva rakatanga muna September. Tiri kushanda nechirongwa chekuda kushandisa anotengati madomestic resources, maresources emuZimbabwe, kuti kwanise kumutsiridza kambani. Saka chekutanga chekuti technology yafamba kubva pakambomira kambani. Pane zvachinda zvashanduka munyaya dzetechnology. Saka tiri kushanda negwaro rekuda kuita ongororo rekuti mamirira aita Zisco right now nemamirira aita of technology advancement tinotangira papi. Tinoda kukontinua here kune model yanga yagara iripo yeZisco oro toda kuchinja. Saka tiri kuengeja mauniversities andikwanisa kuvataura pari zvino kuti vakarekera kunyaya dzetechnology nemaeconomist nevanhu vanoita finance as well kutiite inonzi feasibility study yekuti tingaita sei kuti kwanise kushandisa inonzi domestic resource mobilization.
Asi pane vamwe vekunze here vamuri kumbotaura navo muchiedza kugadzirisa zvamuri kuita izvi?
Ndinoziva kuti pane kambani inonzi R&F yemachina yanga yakambotaurwa naini hurume tisati vapo seboard. Ndinoziva kuti pachine hurukuro iripo. Isusu seboard takati inyaya iyi yakanga yatariswa nebhodhi ranga rapfuura ende hurumende yakanga yapa chikamu chapamusoro yanga yabva kwatiri nekuti bhodhi rinoendosa. Saka takati hatingamiriri hurukuro iyo yatovangu yakati rebei tavofanira kuita zvatokwanisa kutiita nekuti kambani ingoripo hapana chachafamba chikati o. Saka izvozvo hazvimisi kana vakada kuuya mangwana havanoya chijoina vachienda mberi nebasa. Chatiri kuda kuti mazimbabwenzi vaone chouviri kubva pakambani yavo.
Sachigaro vebhodhi rekambani yeZisco Steel muzvinafundo Gift Mugano vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Tobotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuDaily News mune nyaya inoti mapurisa asunga vanhu makumi matatu nevatanhatu vanofungidzirwa kuti vanotengesa zvinodhaka kudhuli vazimu, Bite Bridge nembare. Mukroniko mune nyaya yegurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vasivusiso mwoyo vachishora mumiriri weAmerica muZimbabwe. Mukroniko mekare mune nyaya inoti Bakers Inn Bakeries yadzikisa mutengo wechingwa kubva pa$15.75 kusvika pa$14. Yasvika nguva yenyu vateereri veStudio 7 yekuti mutaure mega zviri mupfungwa dzenyu.
Zita Ndoto Wachirandu ndiri muno muSouth Africa. Ndabatikana nokurwadziwa nemakuhwa anotaurwa namangwana kuti vamunangagwa vambeya nenyika dzakawanda vachiunza mishonga, vachiunza mishini muzvipatara. Ndeupi mushini mumwe chete zvavo vakaunza kana pari renyato hospital? Tizive kuti vamunangagwa vakaunza zvinhu izvi. Ngaataure kuti vamunangagwa vaita mbiri yekumbeya nendege vachitendera nyika dzakawanda, vachinakirwa, vachidyalifa vari mudenga kwete kuti vane zvavauya vakagukachira zvinobatika. Kwete, kwete, kwete. Ngavasauye panhefenyuro vachititaurira makuhwa ari pachena zvinotibata. Ngavanyepe kuZBC yavo ikoko. Pano pastudio pedu panapa tido kuvaona vachitinyepera. Vanouya kutaura nhema dzinonyadzisa pachena kudai, so vasadaro so vamangwana. Inga zvaari munhu mukuru waikuziya wani. zvimwe zvacho zvinodawo kuita uchinyara so ndatendawo.
Eha, zvakaoma unyu hwatiomera zvokwadi. Tiri muno muSouth Africa umasi anongoona wengoti zvakaoma. Zvino kwakadiwa ikoko vanhu vestudio 7 munogona chose. Noti tira basa rakanaka seo. Zvakangooma hwazvo, nyika yedu yavhora yafa yapara. Tinotenda hatinawo mari, munongotifonerawo kamuchikuta muchingotinzwawo ndiri kuSouth Africa tichingohwawo kuti zvinofambawo sei. Asi magona rambai makabata makadaro, nyika yedu yavhora nevakura. Ndatenda hangu ana mukoma jonga.
Pamusoro vana jonga akandimire nevamwe vatere vestudio 7. Ndirambotaura wangu panyaya dzezimbabwe apa. Vakomana kutaura chokwadi, muchinda wedzoroguru uyu hapana zvozikamwa, hapana zvozikamwa. Iko zvino nyika yaenda kumawere, vabereki vedu vari kufa muzimbabwe umo. Muchipatara mapiritsi hakuna, zvirwere zvawanda, mvura ichanaye. Munhu angagwa maproblemu zoga oga, ngambopawo mufanho wechidiki uyo ambochuna timboona zvinofamba sei. Hapana zvozikamwa zvechokwada, kutoisaini kuri nani. Ndatenda.
Tinoti makadii ko vashamarari vestudio 7 nevatereri vayo studio 7. Ndoda ngotaurawo pamusoro penyika yedu yeZimbabwe. Tatambura vanhu vamwari, nekuti kunyange tiri kuno kuSouth Africa kunoku kutotumira kwacho mari kuti tiinde kuZimbabwe zvatishungurudza. Dei murume uyu anonzi Munangagwa uyu dei anga ari munhu akazvipira, agona kukanda hake maturusi pasi kuti vanhu vadi vachicheuka nezvake. Papinde mukomana wechidiki, because tatambura isu Zimbabwe haichakwanisi kuita kuti tirarame tirimo. Kutoti uinde kuZimbabwe kwacho ungoitoona kutoti wakutowedzera zvenhamo pamusoro peimwe.
Ndoda kutanga nekukusimbisai vashamarari vestudio 7, nekuti panhau dzechokwadi nhau dzinotaura zvinoitika munyika. Ini chinhu chandangotanga kutaura ndechekuti kumachiremba ikokoko, rambai makadzvanya ipapo pamakadzvanya ipapo, musamboregedza kusvika mapiwa mari inotenga. Kwete zvekungosera muchinzi hakuna mari, hakuna mari, vachiita zvekutamba nemari, vachiwesta mari, vachingokwira ndege kunge vana vadiki, vachiwesta dzimwe mari dzina nemusoro wese muzvipatara musina mushonga. Machiremba rambai makadzvanya ipapo, vachaziva kuti kana vachitonga nyika vanoita sei. Kana vasingagoni zvekutonga nyika, ngavasiye vape vamwe vanogona. Kwete zvavanochitaurira zvavari kuita zvisina nemusoro wese. Vanhu vezana havafungi, havarizini, havana kana brain yekusumudzira nyika. Ngavangosarenda once, vataura kuti nyika taikoniwa. Kwete zvavari kutiitira, hapana chiri kubuda.
Makadiko vanotipai chirongwa. Ini ndinoita trust story. Ndati ndimbotaurawo pamusoro penyika yedu, penyika yedu yeZimbabwe. Zviri kuitika kumusha kwedu kwazimbofadze. Chikumbiro chinokumbirisa chekuti kudai kwanzi baba Munangagwa kudai vari kundezwa nhasi uno, ndaiti kudai vagarawo pasi navachamisa vakwanise kutaurirana, zvinoita kuti vana veZimbabwe vakwanise kurarama, zvinoitawo kuti mhuri yeZimbabwe ikwanise kugara mumamusha. Nekuti musha dzakawanda dziri kuparara kuZimbabwe uko nekuda kwematambudziko. Panoti baba Munangagwa dai vakwanisa kugara pasi navavachamisa, vataurirane sevana veZimbabwe vakwanise kutisunungura, nekuti takanyira mumatope. Ndatenda.
Studio 7, please, titarisirewo nyaya yezesa, billing system yavo yatikwadza, billing system yavo yauraya Zimbabwe. Haukamu kuchaja magetsi kudhurisa kudaro, haukamu kuasuma kuti imba yega yega, household yega yega inogara mhuri imwe. Isi tichiziva kuti vanhu vanorojesana, musha umwe unogona kugara vanhu kana 4 kana 5, tonzi kwanai pa 200 units. Unit rongwere kana raa kutimeswa by 8 times 9, hazvisi kuita, magetsi ari kudhura. Tarisai nyaya iyi, panogona kutoka kuti munge pachitodyiwa mari ipapapo, mari dzedu dzichitodyiwa. Tarisisai nyaya iyi, magetsi adhura, hazvisi kuenderana nezviri munyika.
Aya mashoko ya vatereri ve Studio 7 vari kwakasiyana siyana vachitipa pfungwa dzavo mashoko ndeyavo asina chekuita ne Studio 7. Titumire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 0012024650318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zuva reHalloween rinopembererwa musi wa31 Gumiguru munyika zhinji. Mavambo eHalloween anobva muchitendero chechikristu apo vanhu vairangarira vafi nevatsvene pazuva iri raimbonzi All Saints Day. Tabata mukoma tafadzwa mujanja kuti vatiudze nezvezuva iri.
Halloween izuva rinocherechedzwa musi wa31 October munyika dzakasiyana siyana. Ndingati Halloween inocherechedzwa munyika dzakaita semuno muAmerica, imo muEurope, even nekwedu kwatinobva kuAfrica. Ndingangoti Halloween chakatanga riri zuva remaKristo. Iri raiva riri zuva ori izuva remaKristo ravanotarira iyo inonzi All Saints Day. MaKristo kana vachirangarira All Saints Day, vanenge vachirangarira hama neshamwari nevanhu vese vakatisiya pasi pano. Izuva rekurangarira upenyu hwevanhu vakatisiya, dzingave hama neshamwari. Asi nekufamba kwenguva tinoona kuti Halloween yakazosanganiswawo nekupembera kunenge kuchiitwa mumacommunity munogara vanhu. Vanhu vakazotangawo kupinda mudzimba dzavo vachicherechedza zuva iri nevana vavo, even nevanhu vakuru vanorangarirawo zuva iri nekutambawo nevana vachipfeka zvimasiki, vachipfekawo hembe dzakasiyana siyana dzevanhu vanenge vavanotavirira.
Zuva reHalloween iri rinonyatso farirwa zvikuru nevana vadiki. Chikonzero chacho ndechei apa?
Vana vadiki vanorinyanya kurifarira, sezvamunoziva vanaka vanofarira zvivitsi zvinotapira izvizvi. Saka musi weHalloween vabereki vakawanda vanoenda vanotenga vanokumba zvivitsi zvavanotenga mumastoro. Saka mudzimba umu vana vanobvumidzwa kuenda pamba pamanext door vachigogodza, vobva vati Happy Halloween. Paunosvika mwana anovapiwa chiputwa chake chemaswitsi. Saka vanhu vanozvifarira, uyewo vanozvifarira nekuti vanokwanisa kupfeka hembe dzemitambo yavanenge vachiona padzimu dzangara patelevhizheni, zvakafanana naSuperman nanaBatman zvichingodaro daro.
Chimwe chatinonyatsoona chinonyatsoonekwa ndiche zvinhu zvakaita se vatingati varoi, zvimarangwanda, zvinhu zvakaita saizvo zvavanhu vakafa. Pane zvazvinoreva here izvi?
Inini ndo ndingaidzora zvakare kunyaya yechikristu, nekuti pachikristu rangariri zuva rairangarirwa vanhu vakashaika, hama neshamwari. And pamunongozivawo munyika dzese mungone kafungidziro kekuti kune zvipoko, kana kuti mukaenda mumakuwa kunongotyisa and panongoita zvirambi zvirambi. Saka ndo zvinosanganisirawo nezvoherorero zvinenge zvichiitwa nevana zvekuvhundutsira nambijana.
Saka zuva iri izvaro rekufara risina zvimwe zvarii nazvo mukati?
Izuva rekufara asi izuva rekurangarira zvakasangana.
Tafadzwa munjanja ari parunhare kuOklahoma neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Gurukota rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika rinoshora mumiriri weAmerica muZimbabwe vachiti havaremekedzi Zimbabwe. Zviuru nezviuru zvevanhu zvinotarisirwa kuungana paBetera Primary School nhasi pamhemberero yekuwanikwa kwemangoda mamarange. Tasvika kumagumbo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti mosara zvakanaka.
Soku isi